Vumbiwa ra mitemo rinotaura kuti munhu wese ane kodzero rekupiwa bail until approve guilty. Ndozvinotaura mutemo. Mutemo wenyika unotaura kuti kune inonzi separation of powers. Kune vanobata mutemo vari judiciary, koita vanogadzira mutemo vari kuparliament, koita the executive. Isu hatinganotauri nehead of a political party kuti vainterfere nezvinoitika kumatare. It is for that reason why tiri muhondo yedemokrasi, kuti paite kuremekedzwa kunoita mainstitutions. Yese tinoda kuti vasikara vabude, nekuti havafanira vari mukati. Zvatinoona zvinotaura naprofesa ndezvekukonfema
kuti kudii apa vasiziva
kuti munyika muno mune dambudziko reabuse of the judicial, kwaita mutemo wezanu nemutemo werest of the entire population yemazimbabwe. Ndozvakonfema naprofesa sevanhu vanenge vatumwa ti vana ana Munangagwa vari kupola. Isu tinotevedzera mutemo, nekuti hatingati uyo asungwa tonotendai munopfugama kwaMunangagwa. Hakuna nyika inorana zvakadaro. Nyika inoyaita dambudziko rethe abuse of the judiciary by the executive.
Asi kavasiziva vamadhuku vari kutiwo mukatarisa nyaya yava Nelson Mandela semuenzaniso vakaburitswa mujeri paita nhaurirano.
Aiwa ka, nyaya Mandela kwakaitira kuti kuite negotiated, kuchinegosheta nyaya yefreedom, kuchinegosheta nyaya yekuti South Africa iwane its freedom against the apartheid regime. And part of the negotiation yaimbova nyaya yefreedom yamandela inaakaturiswa prisoners. But hazvirevi kuti munyika tine bumiro remutemo tinobva tati tinoabandona zvinhu zvedu nekutevedzera mutemo kunonegosheta freedom of one of our compatriots. Handizvo zvinoita. Those are two different circumstances. Kana kuri kuti kuri kunegosheta transition, munogona kuleya kuti isu zvinhu zvati kutarisira kuti zvive part of the negotiated. Isu tinonegotiata on the phone. And one of the reforms that tiri kutarisira is reform around the role of the judiciary and its independence.